chimiro chatinacho mukati menzvimbo yechitungwiza sekanzuru tatanga nekuti senzvimbo takawirwa nedambudziko dambudziko rakatiwira remafashamo harina kungoita sekuziva kwamungita these flash floods hadzina kungoitika mukati menzvimbo dzatirikuona idzo vana unit M, unit N kuna Nazengeza 4 mugomba including kuma old locations problem yakaita se yakatiwira saka pari zvino sekanzuro taisa mashoko echenjedzo kuvagari
muri kuvaudza kuti kudii hapa meya
vagare vari alert sekuziva kwamunoita nyaya yemafashama isungoitika kana kuti haina ngoitika muno muchitungwiza chinhu chaitika kana chinhu chikuitika nyika yose kana chaitika munyika yose so isu sekanzuro tutazama kuti tichishandidzana ne civil protection unit tibatsiridze kumeka sure kuti tine maplaces ari kuidentifywa where these affected families or mhuri dzakawirwa nedambudziko dzichange dzichinoaccommodatwa munzvimbo idzodzo asi mashoko echenjedzo tapa kuvagari kuti vagari vagare vakagadzirira uyezve vane chenjedzo yatakavapa yekuti nyaya yemafashamo ari kuitika mafashamo ariko zvedi zvedi
muungaziva kuti imhuringani here dzakawirwa nedambudziko iri
manumbers edzimba dzakaparara kana dzakaaffectiwa hatisati taanawo sezvo timu yedu ichiri paground kuita basa uyezve tinotenda kuti hapana kuitika njodzi dzekuti pane akarasikirwa neupenyu timu yedu ichiri paground iri kucollecta information yose yezvakaitika munharaunda medu and we hope for the best kuti pashayike anorasikirwa neupenyu
asi kavamwe vari kuti imi sekanzuro hamusi kuchera migero inoita kuti mvura ikwanise kuenda kunzizi isingapfuure nemudzimba dzevanhu
ya kanzuro tiri kuzama nepatinogona nezvishoma zvatinazvo kuti tikwanise kuti tinge tichivhurawo migero yedu inge ichifamba mune zvakanaka asi sekuzivawo kwamunoita ndiko kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi zvinowo zvakuafektawo makanzuro edu kuti tinenge tichizama nepatinogona kuti dai migero iyi yavandudzwa nenguva but uyezve tine rimwe dambudziko hombe rekuti chirongwa ichi chekugadzirwa kwemigwagwa nekukliyawa kwemadrain kudhara motokari mitero yedzemotokari yaibhadharwa kumakanzuro
izvozvo zvaizobatsira sei
mari iyi yekubhadharwa kwemitero yedzemotokari kumakanzuro yaizotorwa yovandudzwa migwagwa nemadrain saka ndosai munoona panguva iyoyo migwagwa yedu yaiva yakanaka kwazvo uyezve nemadrain edu ainge achikwanisa kuatendwa nenguva but pari zvino nenguva ino yatiri bandiko iri kana kuti basa iri rakatorwa raakuitwa nezinara zinara iyo mugore ra2020 kuchitungwiza takapiwa mari inoita iyo 3.6 million RTGS tikada kuitora tichiisa kune mari iyo yekuamerica ine udzamu imari less than 40,000 US mukada kucherechedza kuti mari iyoyo 40,000 US ingaite chii tikatarisa migwagwa yedu iri mukati menzvimbo yechitungwiza kuti inoitei hapana ndosaka isu sekanzuro isu vamwe tiri kukurudzira kuti dai zvagona pateedzerwa nekucherechedza nyaya yezvedevolution kuti nyaya yemitero dzemotokari idzoswe kumakanzuro tikwanise kutora patinokolekta mari iyi semakanzuro tikwanise kumendena migwagwa yedu nemadrainage system yedu tikwanise kumeka sure kuti tagadzira guta rive riri guta rinoyevedza kana rinoshandika.